This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu zvita 17, 2014.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri ndichite zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti vari pakati pekutaurirana nenhengo dzebato ravo vachidzikurudzira kuti dziratidzire pakutanga kwegore rinouya sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika.
Muparamende munoita bata murefu, bata mupfupi pakati penhengo dzeZANU PF nenhengo dzeMDC dzichikakavadzana pabhajeti remauto.
Varayiridzi vochema-chema nerekuti vachashayiswa bhonasi mwedzi uno sezvavanga vakavimbiswa, asi hurumende haisati yabuda pachena nezvenyaya iyi.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti vari pakati pekutaura nenhengo dzebato ravo vachidzikurudzira kuti dziratidzire pakutanga kwegore rinouya sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Thomas Tiripasi anotipa nyaya inotevera.
Tine urombo vatereri maka terera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Range rakagukushira zvakawanda gore rino ra2014, asi paStudio 7 tinongoti ngatipembere kuti nyadenga vatigonesa. Hei unoimukana wekukwazisa hama neshamwari pazororo rino reKrisimusi negoredzva. Tumirai matext message kuWhatsApp kunamba dzinoti 1202465-0318. Namba zvakare 1202465-0318. nekustudio7news.com. Munogona zvakare kusiya audio message muchitiudza zviri kuitika munharaunda yenyu apo muri kufarira zororo rino. Musakanganwe kutumira kwaziso dzenyu. Studio 7 ndeyenyu. Range rakagukushira zvakawanda gore rino ra2014, asi paStudio 7 tinongoti ngatipembere kuti nyadenga vatigonesa. Hei unoimukana wekukwazisa hama neshamwari pazororo rino reKrisimusi negoredzva. Tumirai matext messages kuWhatsApp kunamba dzinoti 1202465-0318. Namba zvakare 1202465-0318. nekustudio7news.com. Munogona zvakare kusiya audio message paWhatsApp muchitiudza zviri kuitika munharaunda dzenyu apo muri kufarira zororo rino. Musakanganweka kutumira kwaziso dzenyu. Studio 7 ndeyenyu.
Tine urombo vatereri nemishini yedu iri kumboramba kushanda, asi mune imwe nyaya vaimbova gurukota rezveupfumi vari mubato reUnited Movement for Democratic Change vatendai biti vanoti vanhu vekunze vave kuneta nenyaya yeZimbabwe nepamusana pekunetsana kuri kuramba kuchiitika munyika. Vabiti vari muno muAmerica umo vari chipanga mazano ne rimwe sangano rava na chipanga mazano re Center for Global Development. Tabvunza vabiti kuti zvii chaizvo zvavanenge vachiita vari muno muWashington.
Ndiri muno ndiri inonzi fellow kune imi think tank. Think tank organization yekufunga nekunyora. So zvakasiyana neactivism zvatinoita kumusha. So ndiri kunyora mapepa anodhira nezvinhu zvakafana nezvikwere dzenyika inonzi debt question, zvinhu zvakafanana nenyaya dzeupfumi kuti hunofambiswa sei economy. So ndiri mucapacity seexpert semunhu akamboora nawo economy. So ndo zvandiri kuita kuno kuAmerica.
Mungati zvamuri kuita zvingazokubatsirei sei imi semunhu uye kuZimbabwe? Zvii zvatingadzidza?
I think basa guru rantu kuita ndiriku like izvezvi. So ndiri kunyora nezvinhu zvenyika dzakaita sana Sudan, dzana Chad, dzana Eritrea, anganzi pachirungu mafailed states, kuti tibatsirewo nyika dzinotambudzika dzakaita sana Zimbabwe kuti dziavoide matraps anolida kustate fail. So zvandiri kuita izvi kunzwisisa zvakadzama kuti hupfumi hwenyika hunofamba sei, kunyanyanya hupfumi hwenyika hunenge hwapfurongotywa nemazitsotsi nemazinharadada evatungamiri akazara muAfrica asina hanya nevanhu. So ruzivo rungabatsire nyika yakaita seZimbabwe yapazwa-pazwawo futi neutungamiri husina rudo nevanhu.
Tichitarisawo iyo nyaya yeZimbabwe, pane vamuri kusangana navo vari kutiwo kudii kunyanya vaye vari kumabhizimisi?
Chandiri kunyanyoona ndechekuti vanhu vaneta inonzi pachirungu fatigue. So Zimbabwe yadonha, it's off the radar. Kana kubuda munewspepa rekuno kuchaiwa haichatombobudawo. Vana vangonetawo naye kuti chikwambo ichi. So kune nyika dzakawanda dziri muAfrica dziri kuita zviri kufadza vanhu. So mese mandiri kufamba mumwe vanhu vari kutaura nezvemaGhana, vana Mozambique, vana Uganda, nyika dziri kufamba kana dziri izvozvo izvozvo vatotaura nezveebhora.
Vaimbova gurukota rezvemari uye vari mubato reUnited Movement for Democratic Change vatendai biti vari muno muWashington DC.
Zvinonzi paita bata murefu bata mupfupi. Nhasi mudare reparamende, mushure mekunge imwe nhengo yezanu PF yatuka nhengo dzeMDC ichiti bato iri rinogona kukonzera kusagadzikana munyika. Nhengo dzezanu PF dzatsigirawo mashoko aya mushure mekunge nhengo dzeMDC dzaramba kutambira bhajeti rakaturwa nehurumende dzichiti mauto akapiwa mari yakawandisa. MDC inoti $375 million yakapiwa kubazi rezvekudzivirirwa kwenyika inofanirwa kunge yakashandiswa mukusimudzirwa kwezvikoro nezvipatara. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi rezanu PF panyaya iyi. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata mumiriri wembizo mudare reparamende vasettlement Chikwinya kuti tinzwe zvizhinji zvaitika mudare.
Pakati pekuonesana navachinamasa kuti vakakanganisa mari yakadai ngaende kwakati, kunyanyanyanya mari yedefense kana kuti mari yaiswa kumauto kuti inge ichikwanisa kuti Zimbabwe inge ichitenga dzimwepfuti, Zimbabwe inge ichitrena vamwe masoja, Zimbabwe ichikwanisa kupinza vamwe masoja. Basi isu seMDC Renewal takabatana neMT yakavatsvangirai, tiri kuti isusu hatisiirirani nepfungwa yekuti masoja angachipiwa imwe mari nekuti Zimbabwe pahondo. Mari yakawanda kudaro inosvika ku$379 million dai yanga yatsvakupimwe yacho yaendeswa kuzvipatara, nekuti izvezvo mukatarisa vanhu kunda kuzvipatara vakabata mabhandeji avo, mishonga yavo, uyezve vamwe vana mai vari kubatsirwa vapedza kupona vanonzi vasabuda muzvipatara nekuti vanenge vasina kubhadhara mari, zvichiburikidza nekuti zvipatara zvisina mari. Saka tataura mashoko iwayo ndobva zvataurwa nevamwe vezano kuti inini MDC pajezo yenyu makadai makabatana mutori national security threat tazoona ari mashoko asina kufanira shoko asingabvumidzi muparliament mashoko asiri constitutional ende mashoko asingavaki nekuti tiri vanhu vakatosarudzwawo nevane ruzhinji kuti vamirire mudare reparliament saka naizvozvo hatimirirani nevachinamasi kuti vange vachisa mari akawanda kudaro kumauto iye Zimbabwe iri murunyararo makadai
pamanzi muri security threat apa sevanhu veMDC manzwa sei uyezve ipfungwa yanga ichitsigirwa nenhengo dzezanu PF dzakawanda here kana kuti inhengo imwe chete
ipfungwa yataugwa nenhengo imwe chete asi ikapfigwa nevanhu vezanu PF vakawanda kunyanyanyanya vatinoziva zvekuti faction yakawina Congress ndekuti ndivo vano rarama vachii vari kufaction yatinoti isusu chaos faction vanofarira zvemhonga mupopoto vanofarira zvekushandisa masoja kurova vanhu vanofarira zvekushandisa masoja kuchiridzira vanhu vakashandisa masoja pacongress yavo kuti vaite mavote of no confidence kunyana vanhu vakaita sana maemuchuru nemamwe maexecutive ekumaprovince saka vanozina masoja achinge aona mari vanomashandisa mune zvematengerwo enyika
avanga vari vasettlement chikwinya vanomiriri wembizo mudare reparamende uye vari veMDC Renewal Team vanga vachitaura naNtungamiri Nkomo weStudio 7 vari muHarare. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti vari pakati pekutaura nenhengo dzebato ravo vachidzikurudzira kuti dziratidzire pakutanga kwegore rinouya sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti vari pakati pekutaura nenhengo dzebato ravo vachidzikurudzira kuti dziratidzire pakutanga kwegore rinouya pamusana pekusamira zvakanaka kwaita zvinhu munyika. Mutauriri wavatsvangirai vaLuke Tamborinyoka vanoti veruzhinji vari kunhonga svosve nemuromo zvichikonzerwa nekutadza kutungamira zvakanaka kwavati kuri kuitwa nehurumende yavaRobert Mugabe pamwe nebato ravo reZANU PF.
Vataura zvakare vakati nyaya action, the MDC believes that the people of Zimbabwe reserve the right to organize themselves and petition and demonstrate against the government. Iyi kodzero yemubumbiro remutemo vati ivo timing is of essence. Havana kuda kupinda mukuti zvichaitika rini asi varamba vachitaura kuti vana veZimbabwe MDC tichava pamberi pekukurudzira vana veZimbabwe kuti vapinde mumigwagwa vachitatidzira matambudziko avari kusangana nawo mudzimba nemunyika.
Vatsvangirai vati veruzhinji munyika vachatadza kupemberera zoro rekisimusi sezvo zvinhu zvakaomera veruzhinji munyika. Vati munhu wese womuZimbabwe ava kuita basa rekutsvaga chinhu chekutengesera mumwe munhu. Vati veruzhinji havana mari, mudzimba hamuna chikafu kunyange hazvo zvitoro zvizere nechikafu. Vati vari muhurumende mushure mekubiridzira saradzo gore rapera vakavimbisa kuwanisa vanhu mabasa vanodarika mamiriyoni maviri. Vati chokwadi chiripo ndechekuti hapana mabasa aripo sezvo makambani ari kuvharwa. Vayeuchidza veruzhinji zvavakataura musi wa24 ndira mukutanga kwegore rino zvekuti remangwana renyika harina kujeka kana vana veZimbabwe vakatadza kugadzirisa dambudziko riri munyika. Vati dambudziko iri riri kukonzerwa nehurumende risina rutsigiro rwevanhu uye izvi zviri kuwedzerwa nemutungamiriri wenyika akwegura ari pamupata wemakakatanwa ari mubato make. Vatiwo Zimbabwe iri kukundikana kubhadhara mari inodiwa kuti irambe iri nhengo yeAfrican Union neSADC. Vatsvangirai vatiwo bato ravo rakabuda nechisungo chekuti harisi kuzopinda musarudzo kana zvinhu munyaya dzemitemo yesarudzo zvikasagadziriswa. Vati kongresi yavo yakabvuma kuti bato ravo rakakanganisa kupinda musarudzo dzegore rapera. Vatsvangirai vashuvira vana veZimbabwe zoro rekisimusi rakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndine Thomas Chiripasi. Direct from Washington,
the voice of America, VOA. Rimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti rine runyere kupe rwekuti hurumende haisi kuzopa varairidzi bonus yavo mwedzi uno sezvanga zvakavimbiswa negurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa mwedzi wapera. Munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vanoti kunyange hazvo vasati vawaniswa mapayslip avo emwedzi uno vave neumbowo hwakasimba hwekuti mari dzavachatambira mwedzi uno dzinenge dzisina mabonus.
hurumende inonzi yakaronga kuti ipe vashandi vayo bonus mukati memwedzi miviri vari muchiuto nechipurisa vachitanga ivo kupiwa mwedzi vakatanga kutopiwa mwedzi wapera kotiwo vamwe vose vozopiwa mwedzi uno wazvita.
Nezuro, hurumende inonzi yakazivisa kuti yatseketudza mazuva ekutambira kwevashandi vayo nezuva rimwe chete, izvo zvave kureva kuti mauto ave kutambira mangwana, varayiridzi vachitambira nemusi wechipiri chesvondo rinouya, kuchitiwo vamwe vose vachitambira musi wechitatu chesvondo rimwe chetero. Asi hurumende hainawo kuzivisa pamusoro pemari dzebhonasi idzi. Sachigaro weApex Council vaRichard Gundani vanoti vari kungonzwawo nemakuhwa, vakati naizvozvo havatarisiri kuti pane zviri kushanduka kubva pane vimbiso yavakapiwa yekutanga nehurumende. Studio 7 yatadza kunzwa kubva kuhurumende pamusoro penyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navamajongwe.
Tiri kuzviziva isu kuti mapayslip aDisemba agadzirwa, ende pamapayslip ipapo gore negore ndopanoratidzwa bhonasi. Pane mapayslip agadzirwa kusalary services bureau hapana bhonasi, kureva izvo kuti taakutoshushikana kuti chii chakuitika, nekuti tanga tapuhwa mucherechedzo wekuti bhonasi richabhadharwa naminista wefinance. Pese pavanga vachingotaura nyaya yekuti mapsiku 7 vachapuhwa bhonasi, zvino taakushamisika kuti chii zvakare chakuitika.
Mune humbowo here hwekuti mari iyoyi yekutendwa kana kuti yebhonasi hamusi kuzokwanisa kuiwana?
Chiripo ndechekuti vanotaura vanowanzotika hapana chiutsi chisina moto pasi. Izvozvi zvichaita kuti vanhu vatange kuti kwenyanai muzvione kuti pane zviri kuitika kuno, kuratidza kuti pane zviri kuitika. Isu humbowo hwatinahwo ndehwo zvatiri kutaura kuti mapayslip haana bhonasi, ende mapayslip aya akatoprindwa. Saka isu humwe humbowo hwatingazoda ndehwekuti kudii, nepamusana pekuti isu neshamwari dzedu nevamwe vanosenzawo muhurumende ndevaakutotiudzawo kuti ini kuri mugaikuridza mhere nekuti bhonasi renyu rinogona kushayikwa mukaramba makanyarara.
Pane zvamati manzwa here zvingave zvakakonzera kuti mari iyoyi inge isingaawanikwe?
Zviri pachena kakuti nyika zvakaiomera, ende tiri kunzwa kuti mataxes nerevenue collection nemaremittances zvinhu zvayo zvinenge zviri kunetsa. Asi kairoro harisi daaeno, nekuti isini vashandi hatizisi tinotsvagira hurumende mari. Sehurumende iri kutonga yakabva kucongress manje manje, vanofanange vachiziva kamabhindauko nemazano ekuti vana vavo vararamisa sei.
Mune matanho amuchatora here panyaya iyoyi?
Isuwo tanyorawo pedu taedza kuudza vanhu kuti ndezviri kuitika, tikuredza kurova bembera kuti vanhu vazive kuti kuna hakuna kumira zvakanaka, nekuti ukanzwa vanhu varova huwi kureva kuti tarisaiwo kuti apo pakamira sei.
Avanga vari munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, vana chiremba nyika yose kuburikidza nesangano rinovamirira reZimbabwe Hospital Doctors Association vari kutarisirwa kukwidza nechimbi-chimbi kudarira pamusoro nyaya yekupikisa danho rinonzi rakatorwa nehurumende rekuvabatira mari dzemihoro pamazuva vakapinda mukurangwa mabasa.
Mashoko atawana anoratidza kuti vana chiremba ava havasi kufara nedanho iri, vachiti riri kunze kwemitemo yebasa zvikuru zvikamu 65 ne76 zvebumbiro remitemo idzva. Zvinonzi vana chiremba ava vatanga kuwana matsamba ekuvazivisa nezvekubatirwa mari uku nhasi. Zvinonzi vachabatirwa mari dzinofanira kuita $529.36 mukati memwedzi miviri. Vana chiremba vakaramwa mabasa kwemasvondo matatu vachida kuti vawedzerwe mari dzemihoro pamwe nekuti vavewo nemashandiro akanaka.
Tichiri munyaya dzemari, Zimbabwe iri kutanga kushandisa mari yendarama iyo yakadhindwa kuSouth Africa. Banga guru renyika rinoti riri kuunza ndarama iyi senzira yekugadzirisa dambudziko rechenji ranga ranetsa munyika. Mari iyi inonzi inenge ine uremu hwedhora rekuAmerica. Inotarisirwawo zvakare kupinda muvanhu mangwana uye inosvika mamiriyoni makumi maviri emadhora ekuAmerica asi iri yendarama.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaintaneti rinoti www.voashona.com, zvakare webhusaiti yedu www.voashona.com.
Vateereri, musakanganwe kuti munokwanisawo kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Tinodawo kukuzivisai imi vateereri kuti chirongwa chenyu chave neFacebook page. Endai pa www.facebook.com/voashona. Tinodzokorora zvakare Facebook page yedu www.facebook.com/voa.shona.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vakuru vakuru muUnited Nations Food and Agriculture Organization vanoti uwandu hwevanhu vakatarisana nedambudziko rechikafu zvichikonzerwa nedambudziko reEbola muGuinea, Liberia neSierra Leone vanogona kudarika miriyoni imwe chete panosvika mwedzi wakurume gore rinouya.
Mukurupuru wemauto muPakistan ashanyira nhasi idunhu reKabul muAfghanistan achinotaura nemutungamiri wenyika iyi vaAshraf Ghani pamusoro pekuchengetedzwa kwemukati menyika uye miganhu yenyika iyi zuva rimwe chete chikwata chechiTaliban chauraya vana vechikoro 132 pachikoro chemunyika iyi.
Dare remuEuropean Union rabvisa chikwata cheHamas pazvikwata zvakatarwa neEU sezvikwata zvemagandanga. Dare reGeneral Court of the European Union rati EU yakakanganisa kuisa Hamas muzvikwata zvemagandanga richiti mashoko akashandiswa mukuita izvi aibva munhau nepaInternet.
Magatirira kuStudio 7 munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Magatirira kuStudio 7 munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne pa 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata pa channel Zim muchishandisa decoder reWizDig kubva pa 9 PM kusvika 11 PM. Kana muri pa WizDig, tsvagai channel yakanzi CHZim. Kana muri kunetsekana kuibata, dzimai decoder renyu kwekanguva voribatidza zvakare, mosikana zvakare, kuitira kuti munyatsotibata pa channel CHZim. Channel Zim inotererwa nguva dzose pa satellite TV, pa smartphone nepaInternet pa www.channelzim.net.
Ino iStudio 7, anemi muchirongwa, ndini Jonga Kandemiri, nemumwe wangu Blessing Zulu, tiri muWashington DC. Zimbabwe nasi yapiwa mari inoita mamiriyoni zana emadhora nebhanga reWorld Bank pamwe nehurumende yeSweden ichashandiswa mukugadzirisa mudhuri wedhamu reKariba uyo wakatsemuka. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Bhanga reWorld Bank raburitsa mari inoita mamiriyoni makumi manomwe nemashanu emadhora uye hurumende yeSweden yaburitsawo mari inoita mamiriyoni makumi maviri nemashanu emadhora yakanangana nekuvakiridza mudhuri wedhamu reKariba mudunhu remashonaland West uyo wakatsemuka. Izvi zvaziviswa nemukuru weWorld Bank anoona nezvinoitika muZimbabwe, Zambia pamwe neMalawi, Amai Kundavi Kadrisen, mushure memusangano wavaita muHarare nhasi negurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa.
Last Tuesday, December 9th, the World Bank Board approved Kariba Dam Rehabilitation.
Chekutanga panyaya kugadzirwa kwedhamu reKariba ndechekuti musi wa9 zvita gore rino, bhodhi reWorld Bank rakabvumirana kuti mudhuri wedhamu iri uvakwe uye bhodhi iri rakabvuma kuisa mari inoita 75 million.
Kunyange hazvo hurumende yatenda nechikwereti ichi, vachinamasa vati hurumende yeZimbabwe neZambia iri kuda mari inoita mamiriyoni mazana maviri nemakumi mapfumbamwe emadhora kuti mudhuri weKariba uyu upere kugadziriswa.
It's a very important project. We must maintain the safety of the dam wall.
Chirongwa chakakosha zvikuru. Saka tinofanira kugadzirisa dhamu iri. Nekuti zvinozoitika kana dhamu iri risina kugadziriswa zvinokanganisa nyika dzedu kusanganisira neMozambique. Tinofungidzira kuti kugadzirwa kwemudhuri wedhamu iri kungangoda mari inosvika 295 million pamwe chete. Saka nokudaro rubatsiro rwatiri kupiwa neEuropean Union, African Development Bank, World Bank pamwe chete neSweden ruchaita kuti kugadzirwa kwemudhuri uyu kutange munguva pfupi iri kutevera.
Zvinonzi kana hurumende dzeZimbabwe neZambia dzikasamhanya mhanya kugadzirisa mudhuri uyu, muka pamwe nevanhu vanodarika mamiriyoni mana vanogara mumahombekombe erwizi Zambezi vanogona kuurayiwa nemafasha memvura anogona kuitika kana mudhuri uyu ukadonha. Zimbabwe neZambia dzinogadzira magetsi kubva mudhamu reKariba anoshandiswa munyika mbiri idzi. Zvichitevera chikwereti chapiwa Zimbabwe neWorld Bank ichi, vachinamasa vati hurumende yeZimbabwe ichatanga nhaurirano nebhanga iri nechinangwa chekuti hurumende ikanzurirwe chikwereti chayo kubhanga iri. Zimbabwe ine chikwereti kunze kwenyika chemari inodarika mabhiriyoni masere emadhora chairi kutadza kubhadhara ichiti homwe yayo yakaboka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Bazi revanhukadzi musangano reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU nhasi ratanga musangano wekuzeya nhunha dzinotarisana nevanhukadzi muzvikoro zvedzidzo yepamusoro. Musangano uyu ndewemazuva maviri uye uchange uchiitirwa muHarare. Mutevedzeri wemutungamiri wesangano iri Muzvare Vimbai Tizaone vanoti dingindira ravo rinoti demanding a safer space for female students in Zimbabwe. Mavelas Mhlanganya uyo Studio 7 aita hurukuro naMuzvare Tizaone kuti tinzwe nezvemusangano wavo.
Takakwanisa kubata tione madino of students vanoona nezve kurama kwakanaka kwemastudents ese. Saka takakwanisa kugara pasi navo tikatsanangura nhunha dzedu nekuti takavaudzaiwo kuti maofices avo hasvikiki. Ende tikasvika tiri nyaya dzedu nhunha idzodzo dzinongorekera kune the perpetrator wachoni. Zvinova izvo zvinhu zvaita kuti zvinhu zvisaende mberi. Asi tikuona senge kuti ivo madhimu vanoita senge kuti vanzwa nhunha dzedu. Kumusoro uku kuti tione kuti zvaitwa here hatisi kuona kunga pane shanduko so far. But tikagadzirira kuti tikaona chinenge chaitika chisinonyatsomira zvakanaka, tanga tichizama kuti tibatane seNational Female Students. Toiva tinoona munhu kana iri institution toona madimands edu anzwikwa here. Asi so far progress yatakaita ndeyekuti madin akwanisa kunge achishanda nesu. Zvinova zvinhu zvisati zvamboitika muhondo yevadzidzi nevadzidziso.
Pari zvino pane nhunha dzamuri kuona dzichibuda here kubva kune vadzidzi vari kubva kunharaunda dzakasiyana-siyana dzavari kuda kuti dzigadziriswe?
Nhunha dziripo nekuti mukati negore rino rese tanga tichitenderera maprovinces kumanikaland. Tikaona kuti zvichemo zvevadzidzi zvakadai sekuti tekurasira mapedza avo kana vari kumaperiods havasi kukwanisa kupa wane ende vari kunzi vanofanira kuisa mumabhegi avo vozonorasira kunze kwecampus. Takakwanisa kuva tinotaura nezvazvo and takawana positive response. Dzimwe nhunha dziripo ndedzekuti pekugara pevadzidzi pari kunetsa munzvimbo dzakadai sana Midland State University. Zvinozopezvo vasikana kuti vazopedzisira vaenda kunze and vaenda kunze ikoko marents acho anenge akawanda. Vanozopedzisira vakuengaja mumitiro unozovasvitsa panjodzi nekushayikwa kwemari. The economy kwatinobva kwacho mikuni kwakasiyana and someone cannot afanika asinga afforde kuti abhadhare mafees. Mafees acho akawandisa. Saka zvinofosikidza masenior students kuti azopedzisira apinda into prostitution. Chaichemera kuti dai tataonirwa maloans nemagrants zvaizvaitwa kudhara.
Ava vanga vari mutevedzeri wemutungamiri weZinasu Muzvare Vimbai Tizaone vachitaura naMavelas Mhlanganya uye Studio 7 vari parunare muHarare.
Vateereri, musakanganwa kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk na8:30 p.m. apo tiri kutarisa urongwa hwemari yendarama ichatanga kushanda munyika mangwana.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext messages panhamba dzinoti 1202465 0318.
anokuoneka indini Jonga Kandemiri ndoti murare zvakanaka
neni blessings lutoxia mina Sandra Nyera na Chris Kandemiri.